Itatora ma wa wana maskokota weze ekonomi na ma members edu mchurch ma church leaders edu kutitite reflect on the current economic situation which we think ili agent kuti address ewe saka ndio msangano wa tukuita ma ngwanana ano kusuka ma Muscat.
Va munotarisira kuvapa msangano va ndiva nani?
Pane ma academics ma economists vanodzidzisa ma university tinotarisira some civil society actors were involved in economic issues tinotarisira labor then tinotarisira ma representatives ema member churches
zvimwe zvenyaya dzamuchazeya zvakaita sezvipi
chekutanga iwande ndechekuti we need to tofana kuti tinzwisise tose kuti chii chiri kuitika iko zvino umwe nomwe anenge achimanya nenzira yake tofana kuti tinzwisise kuti chii chiri kuitika tigozvibvunza kuti zvinorevei zviri kuitika izvozvo chechitatu tigoti saka tinoita tofana kuita sei ine situation tinayo
kana mapedza kuita hurukuro idzi mazeya nyaya idzi mbocha sei nazvo
ndinofunga pakupedzisira tichatora tichanyora gwaro kuhurumende tichitaura zvatichikufunga vavariro yedu ndeyekuti tione kuti tingaita contribution yei kutsvagwa kwemasolutions nyaya imwe yatiri kutofunga izvozvo ndeyekuti ndofunga paida broader consultation hurumende ichitora matanho airi kutora kugadzirisa nyaya dziri kunetsa nyika idzi ndofunga paida broader consultation kuitira kuti ownership yachona kana kuti kugamuchira kwemapositions ehurumende vanhu vakawanda vagofambirana nazvo hazvidi kuti hurumende ichinge yatora position vanhu votarisa vachitsutsumwa nokunyunyuta nokusagamuchira uyezve vazhinji vachifunga kuti kana zvanga zvaitwa neimwe nzira zvava zvichabudisa maresults ari nani kudarika akabuda
pamitero inoda kudzikwa nehurumende sangano reZimbabwe Council of Churches pane zvarakataurawo here kuhurumende maererano nenyaya iyi
kwete takati atingabudisi mavonero edu tisati tawana uchenjeri hunobva kunana mazvikokota uyezve vakamiririra makereke edu vasati vasangana saka tinofunga kuti musangano watichaita mangwana nano unotibatsira kuti tigova necommon position yokuti ichi chatinofunga kuti tinofanira kuita
musangano uyu mati unoitwa kupi uyezve nguvai
musangano tiri kuitira pa Kentucky pa head office pedu pa Kentucky Hotel kuHatfield number 27 St. Patrick's Road totanga na 8:30 tichipedza na 4 manheru.